Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2023. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri mumwe anga achida kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika akazvimirira vaSevia Kasukuere vanzi nedare avakwanise kuita izvi nekuti vagarisa kunze kwenyika. Asi gweta ravakasukuere rinoti ratopikisa mutongo uyu kudare repamusoro reSupreme Court. Musangano weUS Africa Business Summit watanga muBotswana nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinoona nezvemakakava emusarudzo reElectoral Court nhasi rapa mutongo wekuti vaimbova nhengo yeZANU-PF uye vari gurukota vaSevia Kasukuere havakwanise kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Dare iri rati Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haifaniri kuisa zita ravakasukuere pagwaro rekuvhotera muutungamiri wenyika. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mutongo uyu waturwa naJustice Nevakatiyo naJustice David Mangota. Izvi zvinotevera chikumbiro chenhengo yeZANU-PF vaLovedale Mangwana chekuti vakasukuere varambidzwe kukwikwidza sarudzo yemutungamiri wenyika. VaMangota vati kutambirwa kwemapepa vakasukuere nedare Nomination Court kwakatyora bumbiro remutemo wesarudzo. Izvi zvatsinirwa negweta ravaMangwana Advocate Lewis Uriri.
Kudare rati iro vakasukuere havafanire kunge vari mumwoyo paelection ichaitwa musi wa23 nekuda kwechikonzero chekuti vanga vari kunze kwenyika yeZimbabwe kwemwedzi inodarika gumi nemusere, uye mutemo weZimbabwe unoti kana munhu ari kunze kwenyika kwenguva yakareba zvekudaro achafanira kunge ari pavoters roll. Kana usiri pavoters roll haukwanise kunge uchikwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika.
Dare ratiwo vakasukuere avo vaive mumwe wevanhu gumi nemumwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika havafaniri kuzvitora semunhu achiri musarudzo nenzira ipi zvayo. Mumwe ari kumirira vakasukuere amai Jacqueline Sande vati havasi kufara nemutongo wapiwa nhasi uye vave kuenda kudare repamusorosoro reConstitutional Court kunopikisa mutongo uyu.
Isa appeal yedu kuConstitutional Court nenhau yekuti vataura nezveconstitution, asi tiri kuti hatisi kuzomira kurwisa, tiri kuramba tichirwisa kusvika tabudirira nemusarudzo dzekusarudza mutungamiri wenyika.
Vatiwo vakasukuere vari kudzoka munyika kuzorwisa kuti vakwikwidze musarudzo. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vati vane dambudziko nemutongo weElectoral Court nekuti unoita sekuti pane vari kutya vakasukuere.
Zvine dambudziko rekuti zvinoita sekunge ZANU-PF iri kutya vakasukuere. Zvine dambudziko rekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvaakumiswa kuti zvizadzise zvishuwo zvemwoyo yavo pakutsvaga rutsigiro, pakutsvaga kutonga nyika zviri pamutemo kuburikidza nematanho anenge achitorwa nematare edzimhosva.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Advocate Abraham Mateta vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nhasi hauna kuti tsvikiti panyaya dzemutemo.
Chakanyanyisa kukanganisika munyika yedu yeZimbabwe ndechekuti kubvira muna mbudzi 2017 takagara taregedza zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvichiitika. Semuenzaniso, takabvumira kunzwa mauto achitiudza kuti vamwe vanhu vakanga vakakomberedza vamugabe vaive macriminals. Asisu tinoziva kuti ibasa revatongi kuti udza kuti vapari vemhosva kana kuti macriminals ndivanani.
Vakasukwere vakabuda munyika muna 2017 zvichitevera kupidigurwa kwehurumende vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemauto. Vakazombodzoka munyika asi vakazobuda vavekenda kuSouth Africa uko vave kugara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Musangano wegumi neshanu kana kuti 15th US Africa Business Summit watanga nhasi muBotswana kuine vatungamiri venyika vakawanda vemuAfrica uye vemabhizimisi. Vanoronga musangano uyu vethe Corporate Council on Africa vanoti musangano uyu wakanangana nekusimudzira nyaya dzezvekudyidzana uye uri kukura gwara revatungamiri venyika dzemuAfrica. Vari kutarisirwa zvakare kuuya kumusangano weUS Africa Leaders Summit muna zvita. Botswana inonzi imwe yenyika dzemuAfrica iri kusimukira zvakanyanya munyaya dzezveupfumi. Nyika dzakawanda dzinonzi dzinokwanisa kudzidza zvakawanda kubva kuBotswana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vangewo vari kumusangano uyu uye vatodzoka kumusha. America yakaumba homo yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekukurudzira kudyidzana neAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzwo Bina.
Nyaya dzekumakambani nenyika dzedzidzo dzekunobva kumabvazuva idzi, vanhu vanouya vachiita mabasa avo vawana zvavawana vanodzokera kunyika dzavo, havanyanyi kutarisa zvinhu zvinoenderana nekusimudzira nyika dzavari kushandira. Saka zvazvinozoita manje ndezvekuti vanhu vanobva kuAmerica nekumadokero, vanhu vanoti kana vauya kuzoita mabasa iwaya vanobva vasvika vokaka matende munyika imomo. Vachagadzira zvinhu zvinoita kuti vanhu vanga vachifara, zvinhu zvinoita vangopanga pavanga vachigara zvakanaka, migwagwa nezvinodaro nezvinodaro. Asi vasati vaunza mari, changacho chinyanya kunetsa America ndechekuti izvo vanenge vaakuda kuona kuti nyika idzodzo dziri kukwanisa here kuita zvinodiwa jekerere nevanhu vemunyika idzodzo. Saka havatarise nyaya dzemabhizinesi chete, vanotarisawo nenyaya dzematongerwo enyika mukati mekuita izvi mabasa avanoita.
Asi mukudaro America haizosaririre here kumashure zvichienzaniswa nezvinenge zvichiitwa nana China zvacho zvekuti hainei nenyaya dzekuti kodzero dzevanhu dzaabatwa sei?
Nyaya iripo kwenguva inoi pachirungu tinoti America is now playing catch up. Pamusaka pezvandataura izvi, nyika dzemuAfrica dzinonyanya kuda chaizvo mari dzinokasika kubuda. Kunyange dai dziri nyaya dzekuti mari dzinouya dzichidhura, dzinouya dzichizokanganisazve pamberi pekugara kwenyika idzi. Asi vanotarisa mari idzodzi dzinokasika. America izvozvi izvi yaakutanga kumhanya kuti nekuti China, Russia neIndia dzafamba dzaane rwendo, dzaita zvakati kurisei zvekuti ndingati izvo pachirungu maassets eAfrica akawanda aakunge aine bhuku rakakurisisa kunyika dzekumabvazuva idzi. Saka America izvozvi kuuya kwairi kuita ndiri kuona kuti vanenge vakusimudza vachipembedza pembedza inonzi $55 billion yavanoda kupinza muAfrica. Iyoyo mari iyoyo ingadai yakauya makore gumi apfuura zvekuti mukana wavo ungadai wakati kurei muAfrica pane zvauri izvozvo. Asi kunyange zvakadaro, zvakakosha kuti izvo blessing mbiti izvo, dai nyika dzemuAfrica dzatarisa kuti ari nani ndeupi ari kubva kumabvazuva neari kubva kumadokero.
Taonawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vanga vari kumusangano wekuBotswana Zimbabwe inga kwanisa kuwa na chowiri sei kumisangano yakadai uye kujikidzana kwa kadai?
Musangano wandino tunga miri la CEO Africa Roundtable. Waita misangano yakati wandei chiinda kwa Amerika tishika kweza kupasa nura kutituwane wanu kushandana uwe mabizimisi. Chandro na kukuza chokwa liche kutanga liche kutiru. Urumende ya Amerika yakati kudira pachena kuta ikwanisi kushandane Zimbabwe. Nukuti Zimbabwe kama sanction. Saka mapato ese ne makambani ne ma institutions pachirungu. Anenga ene chokuita urumende ya Amerika. Asu kukwanisa kushandane Zimbabwe kwengu wa hivu. Ndoche kutanga. Chekipiri Zimbabwe ne Amerika inufanula kuti inyato garapasi. Vagadzirisa andino tini diplomatic relationship. Nokuti zviri kukanganisa zvakawanda munyaya dzavaroda kunge vachitaura. Zvine chekuenderana nematongerwo enyika nekodzero nezvinoenderana izvozvo. Saka Zimbabwe munyaya re-engagement yayo ngavanyatsokwanisa kuti vagadzirisane neAmerica munyaya dzezvinhu zvandataura izvozvo. Chechitatu, kuenda kunopinda hawo musangano wavo hakuna kushata nokuti ndo panogona kutangira kutaurirana kuri genuine. Asi kwenguva inoyi tiri kuona kuti izvo titori nechikwata chakabva kuAmerica manje manje. Chinzvimbo cheAmerica hachachanyanya kuchinja panyaya yekuti vanokwanisa here kunge vachiita basa neZimbabwe.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzo Obinna vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanonzi ndivo vachakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika nezvikamu zviri pakati pezvinomwe kubva muzana kana kuti 8% kusvika pazvikamu zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9% kana sarudzo dzemuZimbabwe dzikaitwa pachena. Ongororo iyi yakaitwa neElite Africa Research muna chikumi uye yakaratidza kuti pavanhu zviuru zviviri vakabvunzwa zvikamu zvinodarika makumi mana nemanomwe kana kuti 47.6% zvakati zvinotsigira vachamisa. Vamwe zvikamu zvinodarika zvitatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38.7% vakati vanotsigira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti vanhu vakawanda munyika vari kuti nyika pasi pava Munangagwa yatora gwara risiriro. Vanhu vanodarika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 69.7% vari kuti nyika haisi mugwara rakanaka. Vanoti zvinhu zviri mugwara pasi pava Munangagwa zvikamu makumi maviri nemanomwe kana kuti 27.3%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana.
Maita enyu vaZininga. Zvechokwadi tinoona kuti kana nyika dzakuenda kusarudzo pasi rese zvapo, panoitwa iwawa mapoll anenge achiitwa nemasangano akasiyana-siyana, angave nhau, angava akazvimirira, vachida kupima kuti vanhu vari kufungei maonero avo kunyanya-nyanya nekubuda kunonge kuchizoita sarudzo idzodzo. Saka tiri kutoona kuti pamazuva mashoma apfuura kune ivava veElite Africa Research vakaburitsawo zvavakaongorora. Kune veAfro Barometer vakaburitsawo zvavanoona.
Munoona sei ongororo iyoyi makatarisawo zviri munyika negadziriro yesarudzo idzi?
Takatarisa maresults iwawa emasurvey inoratidzaiyo kuti sarudzo dzakaitwa nhasi uno vachamisa neCCC vanokunda neyavangati iyo 47% veZANU-PF vaMnangagwa zvikada pa 38% apa.
Ongororo idzi dzinopotsawo kana kunanga zvakadini?
Chatinofanwa hedu kuziva ndechekuti mapoll avanoitaya hakusi kuti vataura nemunhu wese, zvasiyana nesarudzo senge dzatichazoita isusu muna August muna Nyamavhuvhu mwedzi unotevera, yekuti vazhinji neruzhinji rwevanhu vachaenda vachinoita sarudzo yavo. Apa pamapolls apa vanotora vanhu vashoma nene. Tinotoona kuti yeElite Africa Research yakangotora vanhu 2000 wovapa mvunzo yavanova mvunza kuti muchavhotera ani wamunoona achikunda ndiani muri kufara here nekuri kuenda nyika neimwe mvunzo yakadaro saka zvinogona kusiyana nekuti pa 2000 vava mataura navo nguva iyoyo vanofungewo inenge yangoyo njuga.
Imiwo semunhu ari munyika munoonawo sei mamiriro azvakaita nemazuva amashoma asara iwaya kuti nyika iende kusarudzo?
Tinoona kuti paground zvechokwadi vachamisa kusina zvakawanda wanda zvemingiridzo zviri kuiswa nehurumende izvi vanorambidzwa kubva kumakore apfuura kunyanyanyanya vane bato ravo rinonzi Triple C havana kumbobvira vabvumidzwa kuita misangano yavo nekuungana nevanhu zviri zvisina matambudziko anombosanganwa nawo pano nepapo hongu asi kazhinji kazhinji kunyanya mumaruzevha umu vanorambidzwa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutongi wedare reHigh Court Justice Bunamato Mutevedzi vatongera rufu Tafadzwa Shamba naTapiwa Makore Senior mushure mekuvabata nemhosva yekuponda Tapiwa Makore Junior kwaMurewa muna 2020. Godwin Mangujwa anoti panyaya inotevera.
Vamutevedzi vati dhimoni rakabata vaviri ava pavakauraya Tapiwa harina imwe nzira yekuripedza kunze kwerufu, uye vati ropa ravo rinofanira kuripa ropa raTapiwa Makore Junior. Amai vemufe, amai Linda Mnyori, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vafara nemutongo wapiwa nedare, vachazozorora chete kana vawana musoro wemwana wavo. Tapiwa Junior akavigwa asina musoro achifungidzirwa kuti wakashandiswa kuromba. Baba vatapiwa munyaradzi Makore vatambira mutongo wedare vachiti unoenderana nemhosva yakaparwa, asi vakati vanosuwa nekuti dare harina kugadzirisa nyaya yekuti musoro uri kupi. Rimwe remagweta evasungwa vamunyarexmidzi vati vange vakamirira kunzwa kubva kuvaviri ava kuti vachapikisa mutongo wedare here kana kuti kwete. Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vachipindura mubvunzo weStudio 7 wekuti sei vanhu vachiri kutongerwa rufu imo munyika musiri kuurayiwa mhondi dzacho, kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti kunyange mutemo uri kuda kuvandudzwa uchiri mutemo uchiri kushanda.
Mitemo yedu yemuno munyika zvekutongera munhu kuti aurawe zvichirimo hazvisati zvabviswa. Saka mutano kwenezvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism, kuda kubvisa hurumende nechisimba mutengo iwoyo wekuti unotongerwa kufa zviripo, ndo zvakafanana nezvizvi. Takangozvienzanisa tikati zvakafanana, asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafarire kuti vanhu vaurawe. Makore makumi maviri ani anoraudzira hatisati tambouraya munhu chero akatongerwa kufa, tinongovarega vagere kutorongo tozopedzisira tanyorera kumukuru wenyika kuti vange vachipiwa vachichinjirwa sendensi yavo kuti inzi vagare mutorongo kweupenyu hwese.
Kusanganisira Shamba naMakore Senior, Zimbabwe kubva pakapedzisira kuura vanhu muna 2005 yave nevanhu makumi matanhatu nevana vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi vari muKenya mavaparura rwendo rwakushanyira nyika nhatu dzemuAfrica kuedza kurerutsa dambudziko rakonzerwa nezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Vari kutarisirwawo kuenda kuUganda neZimbabwe. Kenya neIran zvanyorerana zvibvumirano zvishanu munyaya dzezvekudyidzana. Kushanya kwavo kuZimbabwe kwakakosha sei? Muku zeanya ii tabata mtawariruweba zirezo kujigizana ni zimwe nyika Vale Vit Mugejom.
Maenya basa wazulu ni mfunzo wenyu, wongu tirukuta alisira mkuru wa Irani, president wa Irani, kushanyira nyika yedu ino ye Zimbabwe, musi wa 13 July. Apo bacha shanya kuno kuzovandu za ukama wakadzika wagara uri pakati pe Zimbabwe ne Irani. Kuti uti utore tise kunerimwe mhando yepamusoro.
Kujigidzana uku kwakatangarini chaizvo vamugejo.
Sezvamunoziva Zimbabwe ne Irani yakatanga ukama hwayo kubva mugore ra 1983. Ndiro gore rataka Easter pachirungu tingati established diplomatic relations pakati penyika mbiri idzi. Saka kujigidzana kubva gore rero kwange kuchingoramba kuchingenga kuchienderera mberi.
Saka nyika mbiri idzi dzinojikidzana panyaya dzei chaidzo?
Tinonyanya kujikidzana nenyika yeirani mune zvemigodhi, mune zveutano, mune zvekurima. Saka tinotarisira kuti kuuya kwemukuru weirani kushanya kuno kuZimbabwe kuchatora ukama hwedu kuhuindisa pachidanho chepamusoro-soro sezvo tagara tichidyidzana zvakanaka fani nenyika iyi.
Mutauriri mubasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Vale Vit Mugejo vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Sematauriro azvo iko kuti naiye hurumende yeIran pachayo kuti vari kushanya vakatarisana nenyaya dzekudyidzana yatingati trade pachirungu. Zvakare pachitariswawo nenhau dzenyika dzinogona kunzi dzakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika kusanganisira iyo Iran. Ndinoona sekuti kuIran izvi zvakakosha pakuti kwavari inyaya yekusimbisa ukama pakati peAfrica naiyo Iran, munguva iyo nyika zhinji dzepasi rino dziri iko kumusoro uko dziri kutarisira kunge dzichisimbisa ukama neAfrica, sezvatiri kungoziva kuti Vladimir Putin vari kutarisirwa kunge vachipinda muSouth Africa pamusangano weBRICS uchange uchiitika mumazuva mashoma anotevera. Pari kutarisirwawo zvakare kusimbisa ukama. Tinozivawo zvakare kuti vamwe vatungamiriri veAfrica vanga vari kunana France nedzimwe nyika vachisimbisa ukama, America inoonekwawo ichisimbisa ukama. Saka ndinoona sekuti aya ave makwikwi enyika dzinoona sekuti muAfrica mune chouviri chinogona kubatsirawo zveupfumi zvadzo.
Asi zvingabatsira here kuti zvirango zvakatemerwa ivo vamunangagwa nevamwe vakuru muhurumende mavo zvibviswe?
Vamunangagwa vangataurirane neIran vagotaurirana nedzimwe nyika dzepasi rose dzinonzi dzine zvirango, asi izvozvo handizvo zvinotsukunyutsa nyaya yezvirango zvinenge zvichinzi nehurumende vakatemerwa. Nekuti chingatotsukunyutsa zvirango zvinhu zviviri: chekutanga kutaurirana neavo vakatema zvirango kuti vayeuchidzane kuti zvakambotemerwei; chechipiri kutoita kuti ivo vakatemerwa zvirango zvacho kana vachinge vaziva kuti nemhaka yei vakatemerwa zvirango izvi vogadzirisa.
Ko, panyaya yekudyidzana munyaya dzekurima iri kutaurwawo neZimbabwe kuti vanogona kuwana humwe humizha neumetura kana technology kubva kuIran?
Izvozvo vazulu sekuziva kwamunoita hatingatombodi kuti titarise kungoti Iran badzibadzi. Zimbabwe yagara iri nyika inongotsvaga ushamwari nerubetsero kwese kwese, kungave kuIran, kungave kuRussia, kungava kuUkraine, kungava kuUnited Kingdom, kungave kupi kunogona kunzi kunogona kutsukutidzwa kuchibudiswa rubatsiro. Saka hazvina kuipa hazvo kutaurirana, asi dzimwe dzenguva kumwe kwacho kutotsvagwawo rubatsiro nyika dzacho idzodzo dzinogona kunge dziri kutoti tambureiwo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro namuzvare Rutendo Rumupedzi vari muguta rePerth kuAustralia, avo vakasimudza mureza weZimbabwe nekupinda kwavo mumakwikwi ekubika ane mukurumbira pasi rose eMasterChef Australia akatangira kuBritain. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini ndakabuda top 7 out of 18, and I think zvinhu zvakanyanya kuti vanhu vange vachitaura nezvangu zvanga zviri zvekuti ndakakwanisa kuwina what is supposed to be the biggest prize in the competition. Ndakawina mukana wekuti ndinge ndine barbecue sauce inenge ichitengeswa all over Australia. Hopefully zvinhu zvikanaka Mwari achitungamirira inokwanisa kuzovawo available kune dzimwe nyikawo Zimbabwe, because ndinodza vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari kumbitsigira.
Hey, barbecue sauce yamuri kutaura iyi inenge ine zita renyu here, ine mufananidzo wenyu here, kana kuti ndimu nemango igadzira asi ichiendawo kunotengeswa nevamwe vane ipo zita rayo?
Iyi barbecue sauce iyi inenge itori nezita rangu nemufananidzo wangu. Barbecue sauce iyi ndakaiti Baba Ru, because inini ndinonzi Rutendo ende muchidimbu ndinozviti Ru. Kana muri muAustralia munokwanisa kuiwana kumashops akaita kunge vana Coles, and unotoona kuti inenge ine mufananidzo wangu.
Makanzwa sei kuti munge muchikwanisa kupinda makwikwa aya?
Ha, kubva zvandakabva kuZimbabwe ndaingofarira zvekubika bika, but handaizvitora zviri very serious. Saka I think ichozongoti pamwe kuna na 2016-2015 uko ndopandakatanga kuona MasterChef, ndichitoona kuti inga vanhu vanotongobikawo kumba vanokwanisa kutoenda ikokoko vachitobatsirikana, vanhu vachitoita zvinhu zvihombe chaizvo chaizvo. Saka ndaitogara ndichiseka zvamwe ndichiti nerimwe gore ndichazokuendawo kuMasterChef, but kwangungori kuseka. Saka gore rapfuura iro pavakavhura maapplications ndakakontaktwa neproducer achinditi ungada here kuapplya kuti ukwanisewo kunge uri part of MasterChef, because paInstagram pangu ndanga ndagara ndichingoposta zvinhu zvekubika, ndaingotora mapicture ndichingoitawo zvinhu seka hobby paside. But ndakabva ndati rega ndingoyedza, because ndakamboita pamwe handipinde, you know. But ndakangoti rege ndiedze, auzive kuti chii chinobuda ipapo. Ende kuedza kwandakaita ka ndomukana wakaita kuti ndichowanawo barbecue sauce iyoyo, because dei ndisina kuedza, dei pasina barbecue sauce yakamboitika. Ende pakazoitika barbecue sauce tanga tatove pamwe mutop 10 mucompetition.
Mashoko apa yamungapowo kune vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika,
chinhu chikuru chandinoda kutaura sereji ndechekuti munoziva kana zvinhu zviri comfortable iwo uchida kukura, unofanira kubuda mucomfort zone yako kuti uende kuthe next level yaupenyu hwako. I know kuti tiri vatorwa kunyika dzinodzi, hakuna vanhu vakawanda vakafanana nesu, but ndiri kukutaurirai munguva inoyi inguva yekuzviisa pamberi, kuzviisa out there zvinhu zviedzwa. Hauzive kuti chii chinobuda mune zvinhu zvaunenge waedza.
Madzidza zvakawanda kubva makwikwa aya muzvare mupedzi, mune mukanawo here kana kuti pfungwa yekuti rimwe gore kana rimwe zuva munogona kunosimudzawo makwikwa akadai kuZimbabwe?
Ende munonzi ndakatombozvifunga izvozvo, ndichitoti munoziva ukakwanisa kutora zvinhu zvakaita kunge sezvandakaita izvozvoendesa kuZimbabwe, zvinosimudzirawo mumwe munhu asina pekuburitsira tarenda. It is something that I am thinking about. Ndiri kuzvifunga sereki. Ndofanira kungoshanda to once it, and hopefully in the next year chinhu chatinenge chitaura kuti ndachiendesawo kuZimbabwe.
Avo vanga vari muzvare Rutendo Ru mupedzi vari parunare kuPerth kuAustralia naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvenyaya yekuvhota musarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare reElectoral Court rapa mutongo wekuti vaSevia Kasukuwere havakwanise kukukidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vagarisa vari kunze kwenyika, asi magweta avo anoti atokwikwidza mutongo uyu kudare repamusorosoro. Musangano weUS Africa Business Summit watanga muBotswana nasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dze isiNdebele.